manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamafuvhu 31 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevashanu vafa muJohannesburg kuSouth Africa asi hatisati zvazivikanwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvawirwa nenjodzi iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vanopikisa kuti vakaratidzira vachitsutsumwa nezvenyaya yesarudzo vachakandwa muJerry. Asi vanopikisa vanoti kuratidzira ikodzero yavo uye havabvunduke mutsindo webete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane kutyirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kunge zviri pakati pevanhu vangangosvika makumi manomwe nevashanu vanonzi vafa mutsaona yemoto aparadza chimwe chivakwa chemuturikidzwa muJohannesburg muSouth Africa mambakwedza anhasi. Vamwe vane chitsama vanonzi vakuwarawo muchiitiko chinonzi chaparadza chivakwa changa chichigara veruzhinji vanobva kunze kweSouth Africa kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mapurisa nevanodzimura moto vanonzi vanga vachiri kutsvaga chingadai chakonzera moto uyu. Vanhu vanga vachigara muchivakwa ichi vanonzi vanga vachigara zviri kunze kwemutemo uye vakawanda vavo vanga vari vanhu vasina pekugara. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumira mashoko ekunyaradza kumhuri dzarasikirwa nehama mutsaona iyi. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa Ambassador Henry Hamadziripi vanoti vashandi vekumahofisi avo emuJohannesburg vari kushanda nemapurisa kuti vaone kana paine zvizvarwa zveZimbabwe pavanhu vashaya kana kukuvara. Ngatinzwe vachitsanangura.
Isusu zvatiri kunzwa ndizvo zvamuri kuona mumapepa pari zvino nepamatv asi vokuconsulate kuJohannesburg tatovatuma kuti vave vanotaura nemapurisa omuno kuti tiwane umbowo hwekuti pangave nevana veZimbabwe here vabatwa netsaona iyi vangave vatsakatika ipapo kana kuti vangave vakuvara. Saka consulate iri kubata pamwe chete nemapurisa omuno kuti tiwane ruzivo irworwo tigoona kuti kana pane vanoda kuti vabatsirikane tinge tichizoona kuti tingakwanisa kuvabatsira sei.
Ivo veconsulate havasati vakuzivisa ive kuti zvii zvavavana kusvika pari zvino.
Pari zvino hapana zvavati vandiudza nokuti sezvamunoziva kana even ikoko kwaitika moto havasati vaziva kuti moto uyu wakonzerwa nei nokuti chikuru chavanga vachiita iko zvino kupinda mukati menzvimbo iyoyo kuti vapodze moto zvinore zvinhu zvavaita uye kuti vave vanoona kuti pane vakuvara here pane vafa here ndo zvavari kuita zvakare. Saka vekuconsulate ndangasandanzwa kwavari asi ndine chova chokuti ivo vatondiudza kuti vatobatana nemapurisa omuno kuvaudza kuti tine chishuwo chokuti tizive kana pane vekumusha kwedu vana veZimbabwe vangave vabatwa mukati metsaona iyi.
Toti pane vana veZimbabwe vangadai vari mutsaona iyi ambasada Hamadziripi rubatsiro rupi rungatarisirwawo kupiwa nemuzinda wenyu?
Zvikuru panguva dzakaita saidzodzi kana pane vatsakatika varipo pane hama dzinenge dzichida kuti tivabatsire kuti vakwanise kunochengetwa kumusha urwo rubatsiro rwatinowanzopa kune tsaona dzimwe dzakamboitika kuBoksburg tikakwanisa kuve takabetsera hama kuti vakanga vatsakatika ipapo vakwanise kunochengetwa kumusha ndo rubatsiro rwatinokwanisa kupa ndo rubatsiro rwatinowanzopa.
Vanga vari mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa Ambassador Henry Hamadziripi vari parunare kwakari kuSouth Africa neStudio 7. sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusimudzi Sivanda vaudzai vanzvininga weStudio 7 kuti mashoko avatambira kusvika pari zvino ari kunongedza kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvashaya nekukuvara mutsaona iyi.
Hongu tanzwa tatiri ipapo tasvika ipapo dambudziko iro riri aiwa wapakatoipa chaizvo because vanhu vakawanda vari panzvimbo iyoyi vanhu vanobva kunze kune vanhu vakawanda chaizvo vanobva kuZimbabwe vanozvitengesera vachigara imo muno munyikawo vanga vachigara muflat iroro.
Pane chinhu chatichazivikanwa here kuti ungadaro wakonzerwa nei moto uyu?
Kuti moto wakonzerwa nei nenyaya yekuti inzvimbo yagara zvayo isina magetsi. Hatizi kana aripo vanenge vachiona kupi vanozvibikira nezvinhu zvakasiyana siyana. Hapana chatichazivikanwa, hapana anoziva. Uyezve chinonetsa ndechekuti yagara iri nzvimbo inogara vanhu vanobva kunze. Pane vanhu vanobva muno muZimbabwe muSouth Africa vanga vachigara imomo. Asi nenyaya yekuti vazhinji vanogara imomo vanhu vanobva kunze, handifungi kuti vachagona kuti vaenderere mberi vawane chikonzero chaicho nokuti vachiwani uye vachazviwana sei. Handifungi kuti vachagona kuti vazviwane izvozvo.
Tinewo mhuri yeZimbabwe ingangodaro yanga irimowo imomo. Pane zviri kuitwawo here nemasangano nevamwe kuedza kubatsiridza kuti dambudziko iri vawanirwe chavangabatsirike nacho?
Vana veZimbabwe pane vanhu vakawanda vanga vachigara imomuya patata. Iko zvino mapreliminary investigations kana zvatati taonzwa iko zvino tanzwa kuti vari kuti pane vanhu vanofunga kuti vanosvika gumi vanobva kuZimbabwe vasiri kuonekwa zvisinganzivikanwa vanofungudza kuti havana kubuda vatsakatikira mumoto imomo. Inamba doko iyoyo kana tichitarisa vanhu vakawanda imomo because vazhinji vari kugara muya vanhu vanobva kuZimbabwe kunana Malawi nedzimwe nyika asi vazhinji ndiyo muZimbabwe nekunana Malawi. Saka rubatsiro hongu pane maorganization aripo zvavo mamwe akaita sana Doctors Without Borders vari kubatsirawo nekuti vanhu vaone pekugara kubva ipapo asi hatisati taona zvimwe zvinobva kuhurumende yekuZimbabwe.
Varimo vawirwa vangade kutsvaga kuti tonanga papi ameno mune zvamungavaudzewo here?
Tinokurudzira kuti vanga vachigara imomo vanoziva nekuti tiri kuda kutsvagisisa kuti tiwane kuti pane vanhu vangani vanobva kuZimbabwe vanga vari mukati metsaona iyi uye kuti vangange vashaya vangani. Vangatitsvagawo kuAfrican Diaspora tiri pedyo zvikurusa nepaitikira iyo itsaona iyoyi because isusu tipa seri peCarlton Center paElephant House uye zvavanogona kutiwana pawebsite yedu www.africandiaspora.org.
Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusimudzi Sivanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira vose vanoda kuratidzira kuti vachakandwa mumajeri ayo vati haana kuzara. VaMnangagwa vanga vachitaura kubhoera uko vanga vachikumikidza kushanda kwekambani yeMax Mind Service Star Lithium Flotation Plant. Vatiwo vakakunda musarudzo dzavati dzakaitwa murunyararo kunyange vanoongorora sarudzo kubva kuSADC, African Union, COMESA nevamwe vakati hadzina kufambiswa zvakanaka. Vebato rinopikisa reCCC vakati vari kuronga kuratidzira vachiti vanoda kuti paitwe sarudzo itsva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva.
Dambudziko rapinda nyika yeZimbabwe inyaya yesarudzo dzinoitwa dzisiri pamutemo dzinoproducer outcome isingareflecti the will of the people. Ndosaka muchiona munyika muno kana tapedza sarudzo kunofanira kuwanika vanhu vari kupembera vari kufara, kwete kutretena vanhu, kutretena macitizens, kusungwa kwevanhu, kuzara kwemapurisa muchanu, kuvhara kwemugwagwa. Chinofanira kuitika ndechekuti election results zinofanira kureflecta the will of the people.
Zvinoratidzwa neizvi vasizivo
kuti vanhu varatidze vachifara, vanhu vachiratidza kuti hurumende iripo ihurumende yavo. Asi kana waona kuita kunge rufu, kusungwa, kutretena kuri kuitwa vanhu, zvinoratidza kuti sarudzo hazvina kuita nenzira inofanira kureflecta the will of the people.
Nechikonzero chei?
Nekuti hapana pataifanira kuti tichidiscusa nyaya dzakadaro dzekuti kune violence kana kuti kune vanhu vanofanira kusungwa kana nokuendeswa majere. Pare zvino tinofanira kutaura kuti election kana rapfuura, nyika iri kuenda mberi sei kana ine hurumende inobva kuvanhu, hurumende inenge ichicelebratwa nevanhu, vanhu vachiti kwakugadzirwa mabasa, kwakugadzirwa upfumi hwenyika.
Vanga vari mutevedziri wemutauriri weTriple C vaGift Hostels Siziva vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nemitemo yesarudzo vanoti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa nemazvo sezvinodiwa nemitemo inobata sarudzo izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vanyunyute. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzokudyidzana kwenyika musangano reTriple C muEuropean Union ichigara muSweden, muzvare Sofia Tekwane, vanoti honderi yekusafamba zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe inyaya yekusavandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms.
Panga pasina ya tinoti ma electoral reforms anotarisirwa kuti ange aripo kuti pave nesarudzo dzakachena dzakajeka paine mubvunzo wekuti saka iye zvino vanhu voita sei kuendwa kumatare futi here. Ndinoona sekuti kuenda kumatare hapana chinonyatsobuda chinobva kumatare iwayo, nokuti tikatarisa kumatare kwacho kune vatongi vanoshamaridzana nebato riri kutonga rakabiridzira racho reZANU PF.
Muzvinafundo munyaya dzematongerwo enyika paUniversity of South Africa Herbert Moyo vanotiwo mitemo haina kutevedzerwa nemazvo munguva dzesarudzo.
Musarudzo dzacho zvizhinji hazvina kutevedzerwa sezvinoratidzwa navaongorori vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vari mudunhu resadhaki, vari mudunhu reAfrica nokune dzimwe nyika dzakatikomberedza kumatimana enyika. Zvinoratidza izvo kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe vaAbdon Marime vanotiwo Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kupiwa masimba kuitira kuti iite basa rayo nenzira dzisingakonzere mutauro munyika.
Indiona sekuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupiwa masimba anopfuura masimba anawo ekuti vatambi vanenge vasingakwanisi kuenderera mberi vechizadzisa chirevu chakatarwa mubumbiro romutemo kana zvichireva kuti vanofanira kudziviswa kuti vasatamba tsiva yacho zvinenge zviri nani.
Nyanzvi mukuongorora zvematongerwo wenyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti ivo zviri pachena kuti Zeki haina simba rekufambisa sarudzo zvakasununguka.
Vanhu vanodziwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission ndiyo inotsvaira sarudzo munyika. Avo manyepo haina simba pachayo. Mazuva maviri apfuura takanzwa naPriscilla Chigumba chairperson weZeki vachitoreurura kuti handina simba, vachibvunza namangu majournalists enyu vachiti handina simba mwanangu. Kana dai ndikapuwa simba neparamendi kuti izvo Zeki kwanisa kuita mitemo yokuti gobata basa ravanhu resarudzo, munozviona zvatinokwanisa kuita.
Chipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vachapiwa chiriga. Vanoti kutsutsumwa kuri kuita Citizens Coalition for Change nezvakabuda musarudzo kunopedzwa chete nematare anotonga nyaya asina kwaanorerekera.
Dare guru reConstitutional Court ndiro rega rine simba rekunzwa nekupa mutongo wakakwana maringe nesarudzo kuburikidza neSection 93 yeConstitution yedu. Naizvozvo zvakakosha kuenda kudare kuti umbowo hwese hwekubirirwa nekumbunyikidzwa kwesarudzo hubuditswe pachena. Mamwe ese maplatform zvingava senyaya dzekutandara kana umbowo uhu husati hwaiswa mudare kuya kwavana ndikuisa on record.
Nezuro bato reCitizens Coalition for Change rakati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nenyanzvi dzinofanirwa kudomwa kwete kuti dzifambiswe neZimbabwe Electoral Commission. Iyo bato iri rinoti iri kushandiswa neZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Jeffrey Moyo.
Vamwe vakaremara muZimbabwe vanoti havana kukwanisa kupinda zvizere musarudzo dzichangopera sezvo paive nezvimhingamupinyi zvakawanda zvakavakanganisa zvavakasangana nazvo. Taboka Ncube anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevakaremara zvese nekudzidzisa mutauro weSign Language reSunrise Sign Language Academy vaDouglas Mapeta vanoti vakaremara vakawanda havana kukwanisa kushandisa kodzero yavo yekuvhota nekuda kwematambudziko avakasangana nawo.
Musarudzo dzapera takaona kuti vanhu vane hurema pakanga paine zvakati wandei zvinofanira kugadziriswa mumaelections achazotevera pakuti 1 zvimbudzi chaizvo zvakanga zviri atingati mamobile toilets amupindi wheelchair. Vamwewo vaivhotera kumamisha panga pasina ma ramps pekuti wheelchair inopinda zvakanaka. zvakaro kune vari deaf pakanga pasina interpreters.
Vachitaura neStudio 7, Muzvare Samantha Svanda, vanova mukuru weSign of Hope, sangano rinomirira kodzero dzevakaremara, vanoti vakaremara vanoda kupiwa ruzivo nezvekodzero dzavo kuitira kuti vawane simba rekuzvisarudzira utungamiriri wavanoda.
Yatirongwa ichi chatiri kuita chekutranslate national budget. Tiri kuona chiri chirongwa chichabatsira vazhinji vakaremara kuti vazive zvinenge zvirimo munational budget. Takatora citizen budget iyo inogadzirwa ne Parliament of Zimbabwe. Tikaisa zvakawanda zvakakoshera vane hurema. Because tiri kuona kuti dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinenge zvirimo zvinogona kuvajamba. Zvakabuda ipapo ndezvekuti vazhinji vakaremara havana kukwanisa kuwana maloans iwayo. And one of the sectors akakontributa kune izvozvo ndezvekuti information haina kusvika kwavari.
Asi vakasarudza kuti vamirire vanhu vakaremara muSenate vaIshmael Joe, vanoti havo havasi vese vakaremara vakatadza kuvhota. Vanoti vachashanda zvakasimba kuti kodzero dzevanhu vane hurema dziremekedzwe zvizere pamutemo.
Tinoda kutarisa nyaya kuti ndifambire nyaya yedisability bill yagarisa isati yaitwa ine because pane disability act chapter 17.01 1992 inenge yachembera ya outdated. Saka takuda kuti timeke sure kuti kuve nemutemo mutsva uchazoita kuti vanhu vakaremara vakwanise kubatsirika.
Vamapeta vatsinira izvi vachiti Zimbabwe iri kutora matanho ekusimudzira vane hurema mushure mekunge sangano ravo ratanga kushandira pamwe chete neReformed Church University kudzidzisa vanhu mutauro wesign language.
Isusu zvatiri kuitawo se Boka Reshandra Sign Language Academy, we are helping out kuti mutauro uri upfumbire kunzvimbo dzacho dzinonzi hadzisvikike tichibhadharisa mutengo pachena.
Tsvakurudzo yakaitwa nesangano reDisability Reform Coalition inoratidza kuti vane hurema vakakwikidza musarudzo dzegore rino zvikamu zvisingadarike chimwe chete kubva muzana kana kuti 0.3%. Hapana akaremara ati ambokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vane hurema hwakasiyana-siyana muZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu 10 muzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Rimwe dare remuAmerica raramba kutambira chikumbiro chehurumende yeZimbabwe chekuti isabhadhare mari inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti $440 million kune vamwe varimi vekuGermany neSwitzerland vanosanganisira vaBernard von Pezel nevamwe. Kunyangwe Zimbabwe yainge yakanyorerana zvibvumirano nenyika dzekumawirira idzi zvinozivikanwa nekuti Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, izvo zvinochengetedza minda nemabhizimusi enyika dzainodyidzana nadzo, pakatanga hondo yeminda muna 2000 vamwe vainge vaine zvibvumirano zvakadai vakatorerwa minda pamwe nemakambani avo. Izvi zvakapa kuti vamwe varimi vaende kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes kana kuti ICSID muAmerica iro rakati varipwe. Zimbabwe yakabva yakwira kudare remuAmerica ichiti ICSID haikwanise kunzwa nyaya iyi. Asi dare remuWashington DC rakati Zimbabwe yakatyora chibvumirano cheBIPA nekudaro inofanira kubhadhara. Munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati titaure negweta guru rehurumende vaPrince Machaya asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zvibvumirano zvinoitwa pakati penyika nenyika sezvakaita semabilateral investment agreements zvakakosha pakuti zvinoita kuti investor kana apinda munyika ange ane assurance yekuti mari yake yaisa haizorasiki kana kuti loss nekuda kwekuchinjwa kwomutemo sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Munoona sei zvakaitwa neZimbabwe izvi?
tichitarisa zvamuri kutaura panyaya yezvibvumirano izvi.
Zimbabwe haifanirwe kuzotyora zvibvumirano izvozvo sezvataiona paitorwa minda paya kuti pana pane bilateral investment agreement ema commercial farms vozodzoka vodini votora voignore the investment agreements so, zvakaipira panyika nezvekuti one munobva mapuwa chimiro chakaipa chekuti kuZimbabwe haukwanisi kunoinvesta ikoko mari ichidzoka saka mainvestments anodzikira. Sekuona kwetakaita kubva 2000 pakatanga land reform petaita zvekuginya mvura kutora minda tichiginwa mabilateral investment agreement of the sacred farms.
Izvi zvakakonzera matambudziko akaita sei muzvinafundo mukana?
Investments inouya kuZimbabwe yakadzika kuenda pa 1% yeupfumi hwenyika yatingati gross domestic product GDP. Kudzika kuenda pasi pe 25% kuna 1995 zvinhu zvakanaka yaimbosvika pa 25% yeupfumi hwenyika. Saka izvozvo nechekupedzisira chekuti tinopedzisa kuti tadini takuzonzi chibhadhara yemari iya tachikora mitemo nekuti kazhinji zhinji panaa pane dispute settlement kana tachikora mitemo uyu tinozosorovha sei. Munosvika panjodzi dzekunzi chibhadhara yemalosses akaita kuna investor imari yacho haimuna. Ndoma matambudziko atisangana nawo senyika iwaya.
Nyanzvi munyadzi dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri nechapakati nepakati peAfrica, Recommission of the Economic Community of Central African States, riri kushora zvikuru kupidigurwa kwehurumende muGabon nemauto neZuro. Sangano iri rakurudzira kuti nyika iyi idzokere muutongo hwejekerere. Hurumende yeAmerica iri kushorawo nyaya yekubvutwa kwemasimba. Asi mutungamiri wenyika iyi akabviswa pachigaro vaAli Bongo Ondimba vari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo uye uori vanhu vakawanda munyika iyi vachitambura. General Brice Lote Oligui Nguema ndo vari kumbotungamira nyika uye muzukuru vavaBongo Ondimba. Apo nyika iri kuvhunura kubva musarudzo dzakaitwa nechitatu svondo rapera, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rave kukurudzira kuti zvakabuda musarudzo idzi zviraswe kuitwe sarudzo itsva dzinotungamirwa neSADC pamwe neAfrican Union, richiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro-soro. Bato iri riri kusimbiswa nemagwaro akaburiswawo nemasangano akaongorora sarudzo anosanganisira SADC neAfrican Union, ayo akashoropodzawo mafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC achiti hadzina kutevedzera bumbiro remitemo pamwe nemitemo inobata sarudzo pasi rose. Asi hurumende pamwe nebato rezanuPF vari kuti sarudzo dzakafambiswa negwara chairo. Izvi zviri kuuyawo apo hurumende yakazivisa neZuro kuburikidza negwaro reGovernment Gazette mazita evose vakabudirira musarudzo kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bato reCCC rinonzi rine mazuva manomwe ekupikisa zvakabuda musarudzo idzi zviri pamutemo zvichireva kuti kusvika nemugovera uno. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vatino mambeu vari kuSouth Africa pamwe nenhengo yezanuPF Dr. Masimba Mavhaza avari kuBritain. Tatanga nekubvunza vamambeu kuti zvii chaizvo zviri kupikiswa nebato ravo.
Chokutanga achatoda kuisa pamberi pevanhu ndechekuti ZEC yakapiwa simba nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti ironge nhau dzemaelection. Yaratidza iyo pachayo kuti haina simba kana kuti haikwanisi. Ndichobibva kuti tava nesarudzo dzinokwana kupfuura 5 dzaitika mukati menyika yeZimbabwe dzanga dzichiratidza kuva nekugurun'una panguva nenguva dzakadzitungamirwa neZEC. Saka izvozvo zvinotiratidza zvoga kuti ZEC haina simba uyezve haikwanisi. Chikonzero chekuti isakwanisa inyaya yekuti inoita senge ine unzvimbi-zvimbi mukushanda kwainoita ichiita zvesenge iri pasi pemasimba ebato rezanuPF. Saka izvozvo zvoga zvinoratidza kuti kana tichizova nesarudzo mukati menyika yedu, ZEC nemamiriro ayakaita kana kuti nemavumbirwo ayakaita haikodzeri kuti inge ichipiwa mukana wekutungamira sarudzo. Nokuti inokonzera nyonga-nyonga
tinzwe kuna Dr. Mafaza. Dr. Mafaza, manzwanya iri mudairire munotiwo.
Ndekutanga TCC apa iri kungorasika mukufunga. Nekuti kana uchinge wakundwa musarudzo, sarudzo haifanhi kudzokorotswa. Unofanira kutanga waenda kumutemo, onongedza pamutemo kuti apa ne apa ne apa pakakanganiswa ngati pagadzirisei. Mashoko evanoongorora kana kuti kati maobservers oga hakwanisi kuti sarudzo iitwe patsva, ende sarudzo haingodzokorodzwa pasina chikonzero chinobatsika chiri pamusoro. Asi ndauda kuti ndingopindura vamambeu pavakarasika, handione kuti vamambeu vari kurasika sei mumba duku yakadai. Chekutanga ndechekuti basa rejeki ndiri kugadzira mamiriro nekuongorora sarudzo yeZimbabwe. Jeki haisiriyo inoita kuti munhu akundwe kana kuti akunde. Zeka haina mutemo wainogadzira, asi inotogadzirirwawo mutemo. Saka hazioni chikonzero kuti nemhaka yei mapfumo eTCC akanangana nezeka. Chinongomisa kugadzwa kwavamunangagwa pachigaro chekutonga Zimbabwe idare roga.
Vamambeu, manzwa zvataurwa naDr. Mavaza, munoti?
Vamavaza, dambudziko ramaita nderekuti madzisunga nekumuhwe, dzikasungwa mumwise hadzigoni kurima. Chokutanga ndechekuti basa rakapiwa zeki nemubumbiro remutemo wenyika yedu nderekuti zeki ifambise nhau dzekusarudziwa kwavatungamiriri nenzira iri pamutemo. Zvinobva kuvoters roll, zvobva zvosvika muzuva rokuvhota, zvobva zvosvika mukuverengwa kwamavhoti, zvobva zvoendawo mukufambiswa kwamavhoti nekunobatanidzwa kwawo zvichizotsanangurwa kunzi akunda ndiani. Makambovahwa futi vamunangagwa vachitaura pamberi pevanhu vakati makoti takamabata, mapurisa takamabata, masoja ari mumavoko edu nekuti tusine ZANU PF, vachipupura pamberi pomunhu wose kuti vanomubunyikidza mapazi ehurumende anenge achifanira kunge achiita basa nemazvo asina mubunyikidza. Saka izvozvo igaro ziva.
Dr. Mavaza, ZANU PF inenge iri kurakidza chisimba, nekuti tinonzwa kuti vamwe vanenge vakutotaura kuti isu tiri bato rakarwa hondo, pachifanira kunge pachingotauriranwa vanhu vachigadzirisana.
ZANU PF haisi kuratidza chisimba, iri kuratidza simba. Zvakasiyana chisimba nesimba. Vane simba riri muvanhu, simba reZANU PF riri muvanhu sesimba rehove riri mumvura. Ende ZANU PF haisi kuti tinotonga nekuti takarwa hondo, asi kutonderai kuti takarwira hondo. Chatakarwira hondo seZANU PF hakusi kutonga, asi takarwira one man one vote. Saka maelections kuZANU PF anokosha. Isi tiri kuti kuTCC aiwa imbotangai mamuva kufamba musingakambairi, amutonge kana musina simba revanhu.
Maita Dr. Mavaza, vamambeu, kana nyaya yekukurudzira sarudzo itsva kuti dziitwe yakaramba, ndezvipi zvimwe zvamungati sebato munotarisira?
Simba revanhu ndiro richatonga pakupera kwazvo zvose. Saka ruzhinji rweZimbabwe runomira nesu, uyezve matanho atichatora anenge achitsigirwa neruzhinji rweZimbabwe. Saka inguva chete isinenge isati yakwana, asi mukukwana kwenguva vana veZimbabwe vacharadza simba ravo.
Dr. Mavaza, vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo, tingaona here hurumende yemubatanidzwa sezvakamboitika?
Vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo, ndokusaka ZANU PF yakahwina, ende vacharamba vachingoriratidza. Saka so, for now hatindi kutarisira mubatanidzwa. Mutemo upi wekuti anenge akundwa anofanira kungotongawo nevanhu? Simba revanhu ndo riri kutonga, ticharioona richitonga, richaramba richitonga kusvika panext election.
Nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeTCC vatino mambeu vari muSouth Africa. Muchirongwa chedu cheLive Talk, Women's Roundtable na 8 p.m. nhasi tine hurukuro nezvekusagadzikana kwezvinhu munyika mushure mesarudzo, uye tichatarisawo nyaya yevanhu vanosvika 95 nevashanu vafa muJohannesburg, South Africa nekuda kwemoto. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu 95 vanofa muJohannesburg, South Africa, asi hazvisati zvazivikanwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here mutsaona iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa woyambira vanopikisa kuti vakaratidzira vachitsutsumwa nesarudzo vanokandwa mujeri, asi vanopikisa vanoti kuratidzira ikodzero yavo uye havavhundutsirwe nemutsindo webete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 31 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nakugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egate nakusaphumela. Abantu abanye bebeseshe bawubona. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo thina sizama ukubana siphume nabantwana.
Kulokwesabela ukuthi kungaba lesizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kusitezi abakade behlala kiso eMassault Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa namuhla.
Uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU-PF. So laba abangavotelanga iZANU-PF, lalabo abasemabandleni angaso ZANU-PF akuseyibo bantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela ezitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho lusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminingi ebikhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezi zalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kusitezi abakade behlala kuso eMarshall Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokuba isakhiwo lesi silumathe umlilo ekuseni namuhla. Kulimale abedlula amashumi amane. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi sebethumele iqula lokuyaphenya ukuthi bakhona na abeZimbabwe ababhubhele kulingozi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ekwele South Africa.
Abahlala esitezi lesi bathi umlilo lo uqale ngehola lokuqala ekuseni ngo-1 o'clock, njalo bacabangela ukuthi ubangelwe ngumuntu obesebenzisa ikhandlela. Iziphathamandla zona zithi akukakhanyi kuhle ukuthi umlilo lo ubangelwe yini, kodwa ke okusubala ngumonakalo odalileyo nakutshiye izimuli ezedlula amathuma esikhombisa zisesililweni. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthumela amazwi enduduzo ezimulini zabafi esithi kulusizi kakhulu okwenzakaleyo. Istudio 7 ifike kusakhiwo lesi yathola kunyakazela amaqula osizo oluphuthumayo, amapolisa, abekansili, abohlangothi olucitsha umlilo, labezimota ezithwala izigulane. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nobuhle Sibanda ohlala kulesi sakhiwo labantu abakhe ababili lomkakhe uthi bathe bevuka sekugcwele intuthu indawo yonke. Ngenhlanhla uthi wenelisile ukuphuma labantu abakhe njengoba umkakhe ubengekho esemsebenzini.
Nakugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egate nakusaphumela. Abantu abanye bebeseshe bawubona indlela. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo thina sizama ukubana siphume nabantwana. Saphuma kodwa siphume nzima. Abafana abanye abalimele balinyazwe ngoba bese bephuma ngamawini amafastele.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe unkosazana Irene Ndamba laye ohlala kulesi sakhiwo uthi yena usinde ngoba ubesemsebenzini ebusuku, kodwa uthe esizwa ukuthi impahla zakhe sezisitsha wabeletha inyawo eqonda khona. Kodwa uthi usizi ukuthi akula ngitsho lokhezo olulodwa anelise ukuphuma nalo.
So abanye abantu abaningi basele phakathi kuthiwa umlilo uqale ku basement ngathi iflow eyaphansi and iflow ifethuleli le floor basement baka floor 4. So which means uqale phansi abaphezulu bonke bahluleke ukuphuma ngenxa yentuthu lomlilo. So abafazi labantwana bahluleke ukujamba iba abantu abafileyo abaningi abafazi labantwana.
Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziridi utshele Studio 7 ukuthi akukacaci kuhle ukuthi bakhona yini abeZimbabwe ababhubhele kulomlilo umbe abalimeleyo. Kodwa ke uthi sebethumele abeofisi yakhe ukuthi bayephenya futhi babone ukuthi bangaphathisa njani labo abadinga uncedo.
Sesithumele abe consulate ukuthi baxhumane lamapholisa ukuzwa ukuthi bakhona yini abeZimbabwe abafile kule ingozi, kodwa kwakhathesi asikezwa lutho.
Iziphathamandla zedolobho eJohannesburg zithi abakade behlala kulesi sakhiwo bebesenza lokhu ngokungekho emthethweni. Zithi lesi sakhiwo ngesinye sezakhiwo lapho okuhlala khona abantu ngenkani bengalamvumo. Isikhulume sogatsha olupha usizo oluphuthumayo eJohannesburg umnumzana Robert Mulaudzi uthi nani la sebebhubhele engozini le liqhubeka liqonga njengoba lokhu besathola ezinye izidumbu kanti kunabanye njalo ababangwa lezibi ezibhedlela.
Of course we've activated our disaster management officials who will start.
Si phakathi kwenhlelo zokudingela uncedo laba behlelwele inhlekelele kugoqela nokududuza labo abalahlekelwe ihlobo zabo.
We are busy now conducting some trauma counseling to affected residents who have lost their loved ones here.
Abomsebenzi wokunceda imuli ezifelweyo ama funeral parlor ikakhulu lawo avame ukuncedisa abeZimbabwe ukuthwala izidumbu ukuba zengcwatshwa ekhaya. Labo bebekhona kulindawo njalo babikwa besithi bazimisele ukuphathisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela ezitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele wona athi akalamuntu. Umnangagwa wethule amazwi la eseBuhera North eManikaland namuhla emhlanganweni awenzela abasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngemva kokuvula ngokusemthethweni umgodi we-Sabista lithium mine. Uthe wanqoba kuhle ngendlela ecacileyo kukhetho lolu lanxa nje amaqula amaningi agoqela awe-SADC kanye lawe-African Union esithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Amazwi kaMnangagwa akhanya eqondiswe kubandla eliphikisayo ele-CCC lona elithi selisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa. Echotoza i-CCC lalabo abasola ukunqoba kwakhe, uMnangagwa uthe kasoze aswele ubuthongo ngenxa yomsindo owenziwa ngabafanyana. I-CCC yona ithi ilelungelo lokutshengisela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu, yena ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA, kwele South Africa.
Kutshengisa ukuthi ingqondo yakhe lokhu sisempini, ngoba kule ngqondo leyo uthi amabandla abusayo, especially Africa, ngamabandla alethu uzibuse, and yena ekucabangeni kwakhe ukuthi uzibuse lowo. Usho ukuthi abantu kumele bacabange njengamabandla labusayo obengacabangi ngendlela abafuna ngayo, babe lama alternatives ukuthi bayakwazi ukuthi nqa kulokhetho bakhethe inoma ngupu umuntu abamfunayo. And inkulumo yakhe njalo itshengisa ukuthi labo abathi ama election ukuthi ukhetho lwatshontshwa bengabe beqinisile. Ngoba nxa ungatshontshanga wena ekhethweni, why engazithuleli ayekele izekhi lamakhoti lalabo
abathi ama-election impumelelo yokhetho engekho right. Bahambe enkantolo bayeprove emakhothi ukuthi lokhu kwangekho right, azithulele. So ngokubona kwami mina inkulumo leyi yahlukumeza abantu and njalo iyahlukanisa abantu.
Siyambona ubaba uMnangagwa usebenzisa amazwi alulazayo njalo athukayo nxa ekhuluma ngochansa lapha ebandla lakhe le-CCC. Uthi ngama-small boys abafanyana abuye athi yizikhothamathe izwi bukasungata ngesishona. Ungathini ngalokho?
Yikho ngithe okokuqala ukuthi uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU-P F. So laba abangavotelanga iZANU-P F lalabo ababesemabandleni angaso ZANU-P F akusayibo bantu. And inkulumo leyi abalaleli kumele bananzelele, inkulumo ezinje yizo ezasilethela ama-genocide e-Germany, ama-genocide e-Rwanda, even le-Gukurahundi genocide, into yokulabhela abantu engani kasibo bantu. The next step ukuthi nxa ungakhiwa abantu laba abasapota amabandla angeso ZANU-P F kababulawe, ngoba of course sokuthiwa kasibo bantu, ngabafanyana izikhothamate kwathini thini, kwenza kube easy ukuviolate ama-rights abantu abanjalo. Inkulumo enje awungeke wayikhangelela emuntwini ongumongameli, even emuntwini olengqondo ezipheleleyo ongasomongameli ozihambelayo estreetini.
Njengoba i-CCC isithi isisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, ngakolunye ihlangothi sibona uMnangagwa esithi amajele akalabantu abamelele labo abangathandi ukungena esitaladeni bephula umthetho, singabona amazwi anje eluphazamisa yini uhlelo lwe-CCC? Kungaba yini abakuqoqayo?
IZANU-P F singathi ibandla elingelamahloni ngendlela eliphatha ngayo abantu. Singakhangela wonkarivume labo Job Skhala indlela abaphathwa ngayo. Lokhu uJob Skhala into ayibotshelwayo ayikhanyi lokhu esejele namhlanje. So ukusebenzisa kwamajeli iZANU-P F project ngokubona kwami kuphuma mgceki ukuthi amajeli ayisiwo abantu abawonayo, but ngabantu abafakwa iZANU-P F ukuthi nxa befuna ukufaka abantu emajeli bayabafaka whether bawonile kumbe abawonanga.
UDr. Shepherd Mpofu yincwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA. Umthethwandaba weMelika ulahle isicelo seZimbabwe esokuthi ingabhadali inhlawulo yezigidi ezedlula amakhulu amane zamadola aseMelika, $440.3 million, okufanele ibhadalwe imuli zakwele-Germany le-Switzerland ezathathelwa umhlabathi wabelwa abensundu. Imuli lezi zaziphiwe isinqumo sokuthi zibhadalwe inhlanganiso ephathisa abathathelwe impahla yabo, e-International Center for Settlement of Investments Disputes. Lokhu kuza ngesikhathi amabhizimusi ekhangelane lobunzima ngenxa yokungahlaliseki komumo wezombusazwe eZimbabwe. UTaboka Ncube uxoxe lengcwethi yecubungula ezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Uyabona udaba lolu olokuhambisana kumthethwandaba iZimbabwe isala ukubhadala, ngibona njengani kusimothela isikhathi njalo usiqedela imali eningi kakhulu, ngoba ungakhangelisa uzabona ukuthi ulokungavumelani kumbe ungazwanani okukhona. So ngokubona kwami aloba iZimbabwe yahlala phansi labanye abaxabana leZimbabwe kundaba le eyomhlabathi, babonisana ukuthi ungenziwa njani ukuthi singasebenzisi umthethwandaba. Ngoba umthethwandaba ikakhulu ama-international settlements lawa aqeda isikhathi le mali futhi.
Sibona lapha
abe opposition be lokhu be sithi bona abamukela ukuphumeka kukhetho isikhathi eside lesi esisithathayo siku election mode ubona sengani kuza kwenza njani amabhizimusi elizwe
ngokubona kwami isikhathi lesi eside esi ku election mode siyaphazamisa kumbe siyaphambanisa ukusebenza okwamabhizinesi business ngoba uza nanzela ukuthi amabhizinesi baye befuna ukuthi babe kwazi ukuthi elakusasa limi kanjani, baye befuna ukuthi babe kwazi ukuthi i-economy imi kanjani, baye befuna ukuthi babe kwazi ukuthi izinto zi-stable okunjani uze labo bakwanise ukuthi bazisebenzele njalo ba-produce okufunakalayo. So uthi khathesi silokunga bishuwa esilakho ukuthi sizahamba kanjani wenza ukuthi umsebenzi wamabusiness ungahambi kahle njalo labo bahlale bethayiwa luvalo uthi ungavuka udlakela njengoba sikwazi ukuthi imbali yeZimbabwe ngeyokuthi nxa ama-election engaphela kuyaba lohlakela.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi yecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lotabo kancube weStudio 7. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho olusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminengi ebikhona. Imigoqo le igoqela ukuswelakala kweminyango lezambuzi ezenelisa ukusetshenziswa ngabantu abalama-wheelchair, abatolikela abangezwayo endlebeni kanye le-braille. Utabo kancube weStudio 7 uxoxelo sanda kukhethwa ukuthi amele abagogekileyo kudale lesenethi unkosikazi Anna Shiri wasipha utaba olulandelayo.
Nathi aba ngabona amarali eyenzwa sabona i-sign language ama-interpreters babekhona siyabona ukuthi hayi abantu bafuna amavoti wonke lawo amavoti abantu abakhubazekileyo ayabawinis. So I feel very good in every public gathering, ama institution yetu, isibhedlela, amapholisa, ema-court, ama-sign language interpreters.
Njengo umuntu osanda kungena, kuyini elikhangelele ukuthi lingakwethembisa ukuthi lingakwenza?
Ngizasebenza lo muntu wonke okhubazekileyo, ngingakhangeli ukuthi lo umama kumbe ubaba ngingakhangeli ukuthi umhlobo womuntu, ngingakhangeli ukuthi i-disability yomuntu.
Yes, siyabonga mama. Kukhetho lolu olusanda kwedlula abagogekileyo libone bengena yini kukhetho, bakwanisile ukuyavota, kuyini okungabe kubaphazamisile ukuthi bevota?
Abantu abakhubazekileyo sibabonile nabo bevotela bo-president, bevotela ama-MP, bevotela ama-councillors. Nabo banikwi isikhathi sokuthi nabo bavotele ama-senate angu-2 amelela abantu abakhubazekileyo, umama nobaba.
Yes, siyabonga mama. Kulabanye esibazwe bekhuluma ngokuthi endaweni zokuvotela ezishiyeneyo bekungela ezinye izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukuvota ezifana lama-ramp, ama-wheelchair, abanye besithi bekungela abantu ade bebaphathisa nge-sign language. Lingathini ngalokho ukuthi kukhetho olulandelayo kuyini elingasebenzela ukuthi kwenziwe?
Ye, siyabona, uyabona indawo, ezinye indawo vele abantu amanye ama-police station ayenzelwa isikolo. Isikolo amanye isikolo ezinye zilama steps kusho ukuthi akula ma-ramps. Indaba ye-accessibility yindaba yokuthi kumele sibone ukuthi silungise ukuthi indaba zonke lezi zokuvotela zibe accessible kubantu abakhubazekileyo. Kumele kube ngama-ramps, kumele kube ne-sign language from voter education up to amalishini.
Unkosikazi Anna Shiri ukhethwe ukumela abagogekileyo kudalele Senate obexoxa esecingweni lotabo kancube weStudio 7. Ukudonselana phezu kwempumela yokhetho phakathi kwebandla leZANU-PF leTRIPC kuyaqhubeka. Ibandla leTRIPC lisithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi labo abazaphatheka kulokhu kutshengisela bazajikelwa emajele. I-TRIPC ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho okwabangela ukuthi kunqobe uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Kodwa uMnangagwa uthi nguye owanqobayo ngoba abantu bemthanda kanye lebandla lakhe leZANU-PF. I-SADC, i-African Union kanye lezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Leo Kachingwe endawonye lelunga leTRIPC eMelika umnumzana Tim Moringai onguye osungula lingxoxo.
Hayi, indaba is very simple lapha. Sithi thina kumele kube lokhetho lokukhankasa okutsha ngoba i-SADC, i-AU, i-EU lama-China athi yona into zonke azihambanga kuhle. So my ZANU-PF i-run ama-election the way that they did, I don't think it's anywhere progressively. Siyabona ukuthi kulama investors afuna ukubuya eZimbabwe, but ma kungela rule of law lama-elections are credible, fair everywhere, awula investor ebuyayo. So ikwese kutshoyo kathesi ukuthi no, we just want a free credible elections. Akubona konke okwakayenzakalayo, amabhaloti bathi bona they printed 7.1 million, but come election day we didn't even find them. So ikwese kutshoyo kuno.
Mnumzana Kachingwe, nanso uyamuza uMoringai, kanti labeSADC labo labe-AU bathi hayi kukhona okungahambanga kuhle kukhetho.
Hayi, ngiyakuzwa mnumzana Nkomo, siyabonga sibili. Into ekhona ngeyokuthi khona yes, i-SADC kubakhuluma abawukhuluma, i-EU layo ikhulume ewukhulumayo, but what we know ukuthi khona i-SADC athi ungu-spokesperson abantu abangamthembiyo abam-appointayo ukuthi abe head of emission eyama-observers. But the majority bathi khona hayi into zihambe kahle eZimbabwe, abakhali and ama-elections ayenziwe ngendlela eyade i-peacefully, ngendlela ade i-credible. Yes, kuzawuba lokukhalakhala, but abantu bavotile Mnumzana Mringai, and abantu bakhethile umongameli, bamkhetha upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngupresident owelizwe. Ukuthi sibuyele senza ama-elections, wona ama-elections enziwe abafair, abacredible, hhayi angamboni ukuthi kuloncedo ebantwini, ngoba abantu bavotile, abantu bakhethile umuntu abafuna abamelele bona. Ama-observers awe-EU nama-observers awe-SADC bangakomplaina, but thina eZimbabwe sinendlela esenza ngayo izinto, and we believe ukuthi into ziyenziwe kahle kahle, abantu bavota peacefully. Akuzange kube lokuthi kuthiwa abantu bachayiwe Mnumzana Mringai, unless ungaliwalile evidence yokuthi abantu bachaywa, abantu ba-intimidate, abantu abavotanga, bafuswa ukuvota.
Uyamuzwa uKachingwe Mringai uyakhuluma uthi hayi lanqotshwa ngendlela ecacayo, akuzange kube lodlakela, akuzange kube lokwethiselwa kwabantu. Kanti lo mongameli Mnangagwa namuhla simuzwe esithi yena kini elingacabanga ukuthi litshengisele njengoba lisithi ligqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, uthi kini amajele eZimbabwe akalabantu, lizagcwala phakathi, lizaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni, uthini ngalokho?
Hayi, uyayibona njani yakhona in one hand basitshela ukuthi hayi i-election ihamba kuhle, in the other hand basebethreathen abantu ukuthi hayi izagcwalisa amajele. So yikho sikutshoko nokuthi izanu yona ma ikhuluma ngezinto, let me give you an example, ezinjengama-sanctions bayagijima kusadak bathi hayi sadak sincedisanini si-complaine lapho ukuthi bakhiphe izinto ezinjengezizijezizo lezo. But ma sebetshela ukuthi hayi izinto lezi abaziyenzayo azihambanga kuhle ngoba abantu be-sadak ngabobhudi bethu labobaba bethu basinceda ngendo ngesikhathi sensempi i-Mozambique, i-Zambia, i-Tanzania, amazwe onkona lawo. But wona ma bengafuni ukuthi into icasiswe according to the law bathi hayi sesizalitshaya and all this other stuff. So thina sithi no, malina lisithi linabantu labantu bafuna ukulikhetha free and fair. Sacela ama-voters bo, sacela ukuthi kube le delimitation report asinikwanga. So all these things culminated ngeyona le i-shambolic still abafuna ukuyenza ethiwa yi-election. Awuzange kube yi-election mnumzana kaChingwe. So kumele fresh elections sizacela obhuti bethu abe-Zambia, Tanzania, Namibia, Botswana, South Africa babuye bakhiphe i-ZEC bayifake eceleni ngoba i-ZEC has been found to help people abasephatheni yezanu-P F njengabantwana bakompofu, abantwana bamamungwana and all these other people. So thina sifuna ukuthi i-election ibe free and fair, that's all we want. Lingasidla, with a free and fair election you never hear us complain. But ukuthreathen abantu or ukuyethusela abantu lisithi asizalifake amajele and whatever, kanti ijele alisonomuntu eyi-1 we-CCC labo abezanu 1 day bazangena. So bangaqali into yokuyethusela abantu ngoba you never know the future. It's 24 hours. Siyabona laphana eGabon ne-West Africa kuchaya amakhulu every day nendaba zona lezo, thina sithi hayi asifuni idlakela.
Naso mnumzana kaChingwe, umnotho lizawenelisa yini ngoba abantu bayakhala bathi sokuwinizanu futhi khona sisazodubeka sisiya phambili. Lizawenelisa yini umnotho abantu baphile kuhle?
Ungalalela ucomrade upresident Mnangagwa uthuna isithi ilizwe liyakhwa ngabanikazi nabantu abantu aliyakhwa izanu lu-PF kuphela. Akula in any country ukuthi khona i-government yitshona isponsida abantu. Abantu they have to be willing to contribute economically, you know, elizweni la. I-ZANU-PF ekuthembisayo ukuthi iza provide ama-resources la, you know, lezimali whenever it's needed. But ukuthi khona umnotho uyagenerate-wa i-government kuphela. Ungabona isici ngayikhuluma recently kule clip engangiyibona Mr. Chamisa esithi khona yena enga-electwa lizabona amathiwa egijima ebuya elizweni emali. Are we going to rely on ama-donation inxa isisisikhona?
Umnumzana Leo kaChingwe lilunga le-ZANU-P F ubexoxa endawonye lelunga le-CCC. Umnumzana Tim Moringayi. Ku-Life Talk namhlanje siqhubekela phambili ngodaba lokhetho. Futhi sizakhangela ingozi yomlilo enzakale esakhiweni sesitezi eJohannesburg kwele-South Africa. Namhlanje ekuseni yona ebulale abantu abedlula amachumi ayisikhombisa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu, 73 abathe bafela kustezi abakade behlala kiso eMarshall Town enzikini yeJohannesburg kwele-South Africa namuhla. Kwanele Mthwakazi, yimi uNtungamile Nkomo, lilanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.